Veruzhinji vanoti vari kutambira danho rakatorwa nehurumende yeAmerica rekusakoka vaMugabe kumusangano uri kuitirwa muWashington DC. Mumwe wevanhu ava ndiamai Mavis Warara, avo vanoti vaMugabe munhu ari kutyora kodzero dzevanhu munyika nokudaro hazvikodzere kuti vasangana nevatungamiriri vedzimwe nyika vasiri kutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika dzavo.
Vamwe vanechikoro havasi kuenda kana kuchikoro kana kudya, havasi kuwana kana chekudya, asi Mugabe haana hanya nazvo. Izvozvo tine chingwizi ya kempi yevanhu vakarasikirwa nedzimwe hama dzavo nekuda kwemafloods edhemu ratakavaka isu, asi Mugabe haana hanya navo vanhu ivavo. Vari kutambura asi tiri kuti lendi takatora, asi vari kuvashayira lendi yekuvapa, asi vari kuti lendi takatora, takasununguka. Mugabe agara achityora kodzero dzedu dzemunhu wese, nyanyanyanye dzevadiki. Saka ini ndinoti zvaitwa neAmerica zvinhu zvakanakisa zvachose, zvokurati kuti varatidze kuti Mugabe afunge kuti zvechokwadi akutyora kodzero dzedu.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Yuvhoni Musarurwa, avo vachiri pakati pekutongwa vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Muzvare Musarurwa vakurudzira dzimwe nyika kuti dzitore matanho akasimba panyaya yekutyorwa kwekodzero muZimbabwe sezvaitwa navaObama vasina kukoka vaMugabe kumusangano weUS Africa Summit uyo watanga nhasi muAmerica.
Chekutanga ndinoti danho ratorwa idanho rakatinakira kunyanyesu vechidiki, nekuti hakuna zvazvinobatsira kuti vaMugabe waniko vachienda kusummit iyoyo. Isusu tisina mabasa, tiri kuswera tichitengesa murodhi, mavendors awandisa. Saka danho ratorwa rinongoratidzawo kuti hapanawo chavanga vachakwanisa kuita ikoko vaMugabe, nekuti nyika yavari kufanira kumirira vechidiki vachona isusu tiri kutotambura zvakanyanya. Zvimwe chete kuenda kwavo kana kusenda kwavo zvakangotinakira isusu sevechidiki, because hapana zvatiri kubhenefita kubva kuna vaMugabe.
Munyori anoona nezvekudzivirirwa pamwe nekuchengetedzeka muboka revechidiki reMDCT vaJames Chidhakwa vati vechidiki ndivo varasikirwa zvikuru nekusakokwa kwemutungamiriri wenyika kumusangano uyu.
Chechokutanga ndinoti hurumende yeAmerica ndinoda kuikurudzira, nekuti danho ravatora rekuti vaMugabe havasi kukwanisa kunge vachiremekedza kodzero dzevana venyika munomu idanho guru, nekuti isu nhasi vechidiki vanotambura nekuti vaMugabe vakatorasa vechidiki kare. Zvazvo zvakadaro hazvo zvinozotirwadza kuti iko kusamiti iriko hachakwanisa kubhenefita sevechidiki, nekuti vaMugabe neunhu hwavo hwaita kuti isusu tirasikirwe zvakazvikuru chaizvo, nekuti taifanira kunge senyika ino tichiwanawo zvatinowana kubhenefita mukubva musamiti.
Izvi zvatsinirwawo navaTitus Gobvu vanogara kuchitungwiza.
Ini sechizvarwa cheZimbabwe ndinoona kuti kusakoka kwaMugabe kuna iwoyo musangano zvine chinangwa nemabatiro avo avanoita vana vemuno ino nyika yeZimbabwe, kunyanya-nyanya isusu vechidiki. Because tikada kuti titarise vaMugabe vane zvavakanga vakapromisa kuti vakahwina maelections a31 July 2013, vane zvavachaitira vechidiki kunyanya-nyanya yemabasa. Izvozvi zvitaitarisa 2.2 million mabasa vakanga vakapromisa vanhu, but vanhu varitobuda mabasa instead yekuti vapinde. So zvinoafekta isu vechidiki mune ino nyika yedu yeZimbabwe yatinoamba chitungamirirwa naye vaMugabe, vasingakurudziri kodzero dzevanhu kana dzevana veZimbabwe, instead vanotovhaiolata mahuman rights. Tikada kuti titarise kana kuti pana izvozvi kune kutokwe mukosi kuchingwizi, ezvinezvi vanhu vari kuvhiringidzwa, vari kurohwa nemapurisa, matende ari kupiswa zvakazvosvika kuti kuwanikwe kuchanoita noise. Saka kusakokwa kwavaMugabe zvinoratidza kuti nyika yedu yeZimbabwe haina mutungamiri kwayo.
Vaimbova mumiriri wembare muparamende vaPinia Odenga vanoti utungamiri hunofanira kudzidza zvakawanda pane zvaitwa nehurumende yeAmerica.
Tinozvitambira asi chinhu chinenge chichirwadza zvacho, asi tinoziva kuti vaMugabe munhu asingateereri, munhu agara achikomita macrimes against humanity, munhu agara achityora kodzero dzedu semaZimbabweans. Saka though chero dai ainvhaitwa, hapana chainodzoka nacho achiuya achizotipa isu semaZimbabweans, because iye munhu ari based on party, not a national leader as we thought kuti havaigona kunge vari. Munhu watinge chiti pamwe ndiye president wenyika, asi tiri kuona kuti machimiro chake nemaitiro avaMugabe haachisiri emutungamiriri wenyika, asi ave mutungamiriri webato.
Asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, vaKris Mutsvangwa vanoti ikodzero yeAmerica kuita zvainoda munyika mayo.
Well, you know, we do care. We are not invited. America is free to invite whomever it wants. It's their prerogative. We don't have a structured relationship with America. They've never believed in having a structured relationship with Africa. So we have no claim on how on whether we should be there or we should be not. It would have been, of course, courtesy that they invite us. But in the event they have not invited us, we are indifferent. We are happy that finally America has come to recognize Africa, that it's having a summit with African leaders, despite its long knowledge of Africa dating from the time when they enslaved blacks to make them work in the tobacco and cotton farms. They've never respected blacks. They never gave them the vote until recently. Even when we have a black man at the White House, America still have gripes about dealing with black Africa. That's why an assertive country, very proud, like Zimbabwe, was we fought for our independence like they did against the British. America is uncomfortable with us. We don't mind. We also want to say, though the summit is in Washington, we want to say thank you, Beijing, because without the competition, the rivalry about Africa, which we are now getting from China, and the phenomenal growth of our relations with China, America would have remained indifferent to Africa. They would have seen it as a continent of disease, pestilence, strife, and lately, you know, a security prone continent, rather than as a continent of hope with young, vibrant people, with growth prospects which are now brighter than any other continent in the world.
Kunyange hazvo America ichipomera vamugabe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, vamutsvango vanoti hurumende iri kushanda zvakaomarara kuti itange kudyidzana neAmerica zvichitevera sarudzo dzegore rapera dzavanoti dzakafambiswa mune zvakanaka. Vati Zimbabwe inyika iri kuoneswa chitsvuku pamusana pekutorera kwayakaita varungu minda. Mutauriri weZANU-PF Varugare Gumbo vanoti hapana chinorasikirwa neZimbabwe nekusaenda kwavamugabe kuWashington, sezvo vatungamiri vemuAfrica vari kuenda kunonwa svutugadzike navaObama.
Vatungamiri vemuAfrica vanoda havo kunodla zvokudla dhina nokumwawaini nokufara havo. Tine polisi yedu yokuita lookout policy. Ndokwatichange tichifambira, president achange achivhakachira China pakupera kwomwedzi kuti anotaura kuti vangabatsirana sei panyaya yokuti tirudzire upfumi hweZimbabwe.
Musangano weUS Africa Summit uri kutarisa nzira dzingashandiswa kusimbaradza zvido zvevechidiki muAfrica, pamwe nekusimbaradza ukama nekudyidzana munyaya dzezveupfumi pakati penyika dziri muAfrica neAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.